DJ, turn it up, up.
And now, another hour of music.
Oskiti, abafani ndakunu bata tegeti Manu miringa labuda kuti ibenzi Andi miringu wa haigriti Chatoskwa, kankari Chabajaposwa, chakazotskwa, chadonskwa Enzwaine Sa Nakatula zido nakazinotura Chibabangu machino pora Andi mbele msinonga pora Daita basa nenge mashura Ukatarsa pandaga kora Munda nengo sakora Sanka uchona nino kila Komando shkora Ndo wakonyora Pagudi wala shani Osimbisa jeti na profeti pashani Kana mabebi acha wapa location Ndiye anu wapa full information Full foot information Zwazwe chepa Wete chika Ndeta Ini nifuta Andina kodo Saka uchona nipote bodongo Madasi ananekta mdango
Ndago nizo mchakumbu Arizirako
Manaskana iwe tunza mtako Neiko Wawewe siya wako Mana iwewe unotangisa smoko Sumu chakumbu Arizirako Manaskana iwe tunza mtako Neiko Wawewe siya wako Mana iwewe unotangisa smoko Pati pati pati, mresa nuya, pano wakaro wa smati Kwesa tuma, sleeping, kwa na mining He's whining, we are whining and dying Nasati na jeti, taka paka roketi Profeti pasho nasimbise masproketi Wano sokuro wa piki poketi, ati furirwe madoketi
Kongoti wanile,
kishadabu Milu wago waka saramata tu Andi digo funga kata tu Saka uchi unanduro wa shangu Ikarati pa uri indi no miraipo Pagati pa ma monya ipapo Neguti aasi maputi Atimbe zejuti tiri mudenga kungi para
Nako nizumu takumbu, arizirako
Manaskana iwe zunza mtako neiko Wawewe siya wako
Broadcasting from Birmingham, UK, welcome to Heart Entertainment Magazine, the radio. Kickstarting the show with a song from Soulja Love, one of the latest and most trending music before he passed on. And here from the rest of the Heart Entertainment Magazine and radio team, we'd like to pass our condolences to the Musaka family and may his soul rest in peace. Welcome to the close-up episode. Today we're talking about Soul Musaka, professionally known as Soulja Love. Stay tuned for more music on today's episode, Hits After Hits.
Yeah, my name is the great team and C-Fast, you know, straight from South Africa. You're listening to Heart Entertainment Radio Station.
The music just feels so good. You're on the number one.
It is my hope and wish that you are all safe and sound wherever you are. Thank you for supporting Heart Entertainment Radio and showing love. Please continue sharing and following your favorite internet radio show. Today on the close-up episode, we're talking about Soulja Love, who passed on the 16th of February 2021, breaking the hearts of his fans all over the world. One of his latest songs in this one is titled Ndicha Farini, translated When Will I Die? You are listening to the best in the world.
Oh,
You are my African girl.
So he was an award-winning Zimbabwean musician, credited as a pioneer of mainstream Zim dancehall. And this here is a collaboration, Soulja Love featuring Trevor Dongo. Nothing but the best of world-class content on your favorite internet radio show. www.heartentertainmentmagazine.com. Please do not forget to get in touch with us. Visit our official website to get the latest music videos and celebrity articles. The best in the world. Big shout out to Real Chills and at Ruli. Stay tuned on Heart Entertainment Magazine Radio, giving you nothing but the best of world-class content. Today on the Close Up episode, talking about Soldier Love. The song coming up next is a song titled Magetsi Electric Soldier Love on Heart Entertainment.
About the motor, nothing can do, God do not make a man, and this is we a boy, a money. You know, piece of my body, money, jig, about in the cafe. I put in the magets, I only bring a test meter. Energy is in a gun and no calculator. This is a lot, but casino on the fita, and look at the papa mango, my in the dog, the fit and the magets. I only bring a test meter. Energy is in a gun and no calculator. This is a lot, but casino on the fita, and look at the papa mango, my in the dog, the fit. Okay, wanna chenny, where go on. And they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they
are tiny, and they
are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, and they are tiny, Meter. Energy is in a gun and no calculator. This is a lot, but because you know the fita and look at the papa mango ma ini. Everything in Jay Z. Can have candy when I'm dying, but do Pauno Sara Urizi. Uno Zaya Gotikosa Banefi, Chimo Saladi, Ngetimo Karati, Ngetimo Kawadi, Mango Mandu Tamba Karati, Pasuna Mango Makutindiri Noti, Nemango Mandi Chatotenga, Bot, Kanagot, Kanakuno Pinza Mokoti, the language Taboka. Uno ziwona kanda kaboka Banda mabika bandi nengi na fika Bandi no sika Dini shiba bababababa Dekutika ndini magets Aule kwenye testimeter Energy isina gana no calculator This is salad Bash casino nipita Ende ukadi papa mangoma ini ndox bifita Asi magets Aule kwenye testimeter Energy isina gana no calculator This is salad Bash casino nipita Ende ukadi papa mangoma ini Magets asile kusesa Vauzi magets I don't see you, I could piece. Neko tendini magetsa no pura sola Kara wandi kola Nibdindini ndino siya ndako bata kola Magetsi Acho Akaukulete ke magete kuti Aziwe ke magete kuti weka Unodomo ka unonga ufomo uka
Takbatire ya tabuka nubdi angu
Magetsa lima wata lima wethi Ndi kufambisa magetsi ni maretsi Nini mets Basi una nyangwe muma stretsi Muma ziku na konge ziwitsi
Saka vashu ni shiba vashu ni magetsi Aole kwenye
So here we are all about the music. We want people to really feel this person, this guy's talent, how unique his music was, and how it contributed to trends and culture in the Zimbabwean music industry. Do not forget to follow us on Twitter, Facebook, and Instagram at Heart Entertainment Magazine. The best in the world.
Hit music belongs here on your number one station.
So he was declared a hero for his contributions to music. Among several hit singles, Soldier Love had tracks Dini Uya Uya, Gum Kum, Pamamunya Ipapo, and many more. Playing you one of the most famous songs from Soldier Love, and this one is titled Dini Uya Uya on the best internet radio show.
Dangana kamira nguva yanga shika Pese pache pandilinge ndatsika Chaputika kanda shika Saingonzi zakiwa ndinda inzi ndapa Saingonzi zakiwa ndinda inzi ndachika Aingonzi hapiwa ndinda inzi ndapa Paingonzi papiwa ndinda inzi ndapa Asi nasi Nasi uno Nasi uno Dini 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 Nasi uno dini dini Vandirambe, vaingoti mwana uyu irombe, upenyu wangu inika singa fambi ndi chirwara nasire kandi zimbi asikava ingotiti ana chano gunda pete vachingoti uyu tato mukona asinda ingo simbi spana mukoma ramba uchingorova akoma ngoma vainditima ndichiye nasinga kome ndi nasi unu tarisa uni chavanga vakarasa chiya tarisa uni wabanga wakakanga wandini
So sadly, Soulja Love passed away at a young age of 31 after succumbing to diabetes, which was diagnosed when he was only 7 years old, which is very, very sad. And it also explains a lot of his lyrical content. Another hit song from Soulja Love, and this one is titled Pamamonya Ipapo. Non-stop hit music on the Close-Up episode.
Asi mwana wa shamini anoda kodeni hanga takene champagne saka msaise peini kuti iye zvino futi ari kuda vogaini atori papa kapeini
bobozi vakera kunge Mayweather regizini yakasiyana neleda ende sauro handina basa neweather nekuti zvete zvamunoda take it feta
television I revolution
pamba moya ipapo zvama futa zvezvi singagore takanomira pamba moya ipapo my horse zvima boss Tinunomira pamamonya ipapo Sheba papa Sekunduru Manostembeli
Pamamonya ipapo
Nazira bonzo nekuonda kudai
Tinunomira pamamonya ipapo
Zizika mafuta zvezvi singakore
Takanomira pamamonya ipapo
Mahos
Shima boss
Nuno mira pa mamonya y papo. Chiba, pa, chikunduru. Manos dembeni, pa mamonya y papo. Kunze kunga pisa, latinongo pisa. Apana no misa, zichiva shamisa. Ola kuniwisa, zichava zidisa. Imi mimsade kuzi simbisa. Negutika jika mafuta ka singa kore. Mango mando imbaini andi nyore. Asi, ha asi nyore nyore. Ita uye tebe unga nyare.
Television! I revelation,
Bamba Monya y Papo, Jama Futa Jesus Singa Kore, Naganomira Bamba Monya y Papo, Mahos, Jima Bos, Tinomira Bamba Monya y Papo, Jiba, Papa, Tikunduru, Manos Temben,
Bamba Monya y Papo,
Nasira Bonzo, Negunda Gulai, Tinomira Bamba Monya y Papo, Jama Futa Jesus Singa Kore, Naganomira Bamba Monya y Papo, Mahos, Jima Bos, Tinuno mira pa mamonya y papo. Che ba ba, che gonduro. Manos tembel pa mamonya y papo.
Conquering music.
Sound yaller.
Nafunga kure.
So Soulja Love was born on the 22nd November 1989 as a twin having a brother named John. Often compared to Jamaican vibes Kutel, he was known for making chants such as Chibaba Baba, How Ite Conquering, and Mafundanga appearing on all his songs. Growing up in the capital city of Harare, and his mother passed away when he was a toddler, after which he went to live with his grandmother, who would later die when he was in grade 5. That was a song titled Dai Hupenyu Waitengwa, translated, If Money Could Buy Life, I Would Buy My Mom's Life. Non-stop hit music on the close-up episode talking about Soul Musaka, who passed away at the age of 31 after succumbing to diabetes, a tragedy for all fans and the music industry. As we continue with the show, here's a song titled Kuzongo Nyoka on the Hottest Mix Show.
Ramba uchingo zongo nyoka, berku pembereka, baby. Newe ndino topengereka, uripo, dino banda topombo noka. Saka zongo nyoka, baby. Nyoka, baby, awuna kungo nyoka. Ndijato tindirika, niwe munyika. Baby, andi mbodi ukanyika, iwe ndoda kungo kukanika.
Ramba uchidaro, mani bamo varo, ndi baby unenaro, ndi sazamba daro. Awite, kankarin pin, infainini, awite.
Yes, I was wondering when fucking like a BF sting. Yes, the real king.
Hear me sing again and again and again and again and again.
Awita, awita.
Batay, ba, 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 ba. Batay, manawya.
Tang, tang. Uba and catering.
Yeah, man, the Dynasty's the great team and see fast that is straight from South Africa. You're listening to Heart Entertainment Radio Station.
Sonja.
Kankarin. Hagam. Kagam. Mavundanga. Baba. Television team. Maguruani. Master Ira Manyoani. Chipa Bandite Mafani. Gomandoita Kukanga Mopanya. Bataka Kura Tichitambura. Marivangu vaiti chitisa kumba vachishora vachingoti mwana uyu anozviitisa pandaitarura zvandaifunga vari vanhu vese vailipikisa vachindichipisa nhasi uno nguva ndinodhijisa asikangone hapana aiona kana future pandiri panga pasina kana kafisa nguva nenguva vachindipa lecture asika ndawana muka inini ndiri murima handione asi ndinoziva kutatena chete malivalivani tase ibasa rangu saka ndidete ndati ndiri murima mani one second no zina kuta tena tete mali bali mani se baza sakai jista nina nange wa kumbuka mungwe bangu sabuluka nisha tambanuka jana wate buruka safi wa buruka Paradi te kutia uskuta tarike inda umbo pambarika Bako mana wazikana Bakule wane walenge baka gazikana Achimbo siyo dozito tutiki sono Ndiba unise Josi na itaupenju Dache maini ningadi Usa sora mbote no shimbira Sauro sauro tia kuwa imbira Usango terera ibe tera Pariba no komborera Inini Jeri muri mandi one Asi nino zilo kutate na jete Mali bali mani kase di basarangu taka di tete dadi giri muri mani one sekali no tira kutate na tete Mali bali mani kase di basarangu taka di tete Mangu nda chuna chuna bakutoti wa makuna kuna Kifamba dena kachena tena beze ini kava tena tena Shungu dati shungu Tengula gugara se murungu Asha tacho konga mungu Do pala pala tatu kase chapungu Doda kuyenda wa igogo Asila indi timboko Nasi kwetu mashoko Jipe choko nyama Doda paile foko Inini jiri muri mani one Asi nino zilo kutate na chete Mani bali mani kase Ibasa rangu itaka Nitete dati Kiriburi mani one Sekali no zila kutate na tete Mali bali mani kase Ibasa sakai jis Ninga nete wewe Awato sunga zisimbe Kami wa isalia kutili imbe Wada mukati mufimbe Tafe yore gandhi wa bombe Dati amato sunga zisimbe Wa isalia kutili imbe Wada mukati mufimbe Re gandhi wa bombe Inini Jiri muri mani one Azindino zilo kutate na chete Mali bali mani kase Ibasa rangu itaka
So his father passed away in 2005. At that time, they were living in Waterfalls. Later, his stepmother had him evicted from the family house.
Television.
Mutara magato kira mbautai baba Madinga teka patapa natai baba Daba dada So jalo Awite, awite
While is the conquering zone by rules by Judah Become a sub mother for the prince and princess This is with me five star general My father R.G. Fuba and Kettering
Now when I name Zimbabwe ni kaya du Sakati chango sumzambreza Pinyita kabeza Zimbabwe Akipeta irega Atimbo irega Nati Zimbabwe ni kaya du Sakati zingu zumzambreza Pinyita kabeza Zimbabwe
Awita
Dati Zimbabwe Ndola kutenda marine kutipaba pape Dubaba mgabe Bakati tizi sausaura ya usabe Ini handi nyepe Maribaba batipa mutunga miriri
Mamukabe Kofirane supure mfungi waka bakure Kupa independence
Vachigazi risa tumtwesu vaipa maintenance Makusaiza Saka ni Zimbabwe Nika yendu Saka tishango sumzamreza Pinyita kabeza Zimbabwe Akipeta irega Atimbo irega Nati Zimbabwe Nika yendu Saka tizigu sumzamreza Pinyita kabeza Zimbabwe Dati Zimbabwe
Mbira na ingi
ite Kwa babangu chete Sama ibati baite Dabodode Baita wani Baita wani Baite tira Nazima kuchetera Dabodode Yaka uyangu wayantara Na mdara Tangati chingu fara Mfungi wakati chengete Daba chingu wana kutiva Na majgei Mapekei Makula kutauri Kandikati Yaka uyasula Eku blipsi Masua acho mundo Sisi wasimu Sai 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 rima Asitaira rama Dabodode Munungu wana wani Yangi wachitaura Ni warungu wano ombera Kanenge baka kumberera Barchinyatsu kututerera Papa Zimbabwe Zimbabwe nika yendu Sakati chango sumzambreza Pinyita kabeza Zimbabwe Akipeta irega Atimbo irega Nati Zimbabwe nika yendu Sakati siku sumzambreza Pinyita kabeza Zimbabwe
that is Zimbabwe. Bonawe kana Victoria Falls, Kariba, kana iyo Nyangani Mountains, Pamukubizi Woodlands, Nengwe Kariba, Great Zimbabwe Pamashingo, Dawadade, Umanyame, Unawe Gandhi Masango, Zino, that is Savannah Kodaya, Zurizabo, Manu, that is Zabo, Majizwe, Dose, Baba Bakandu, Zakuti Manawangu, Chengete Zaina Kayenyu, Manawangu, Tari Zaina Kayenyu, Baba Toterera, Kakadola, Baba Muropisi, Enzwainini, Zimbabwe, Nika, Yedu, Baba Bakati, Zakuti Manawangu, Chengete Zaina Kayenyu, Sitanyaka, Sakabanu, Achati Torera, Unge, Kuzunu, Tichato, Iponzera, Kuna, Baba, Baba, Atipeta, Kadako, Zazime, that is Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Yaganakisa, Nevarungu, Nevarungu, Anoidisa, Zimbabwe, 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 Harare, Blawayo, Mutare, Chegutu, Bendura, Nawanane, Mberu.
Love was married to Bautanisa, fellow dance and musician, and the two are believed to have met in the music industry. Also did some collaborations together on a number of songs while they were husband and wife.
A colony again. I want to thank you.
Info at heartentertainmentmagazine.com. Please do not hesitate to get in touch with us. You can send us your views and comments, or you can also comment directly on the Podbean comment section. Huge shout out to all our followers and our listeners out there. You are the ones who make this possible. Please continue supporting Heart Entertainment Magazine Radio, broadcasting from Birmingham, UK, world-class content. We played you a song titled Zimbabwe, and now here's one of his latest songs before he passed away, a song titled Mbia on the best internet radio
show.
Zokera mubhaibheri pandanzwa richiti
hama yangu pakutanga mwari paakasika vanhu vaisa
hama yangu atamanga ari wari ndokubvapuwa mukadzi achinzi muvarai hazvina kunzi muzvarisi pavakangodya muchero ndopakatanga kuzvarwa vanhu asi zviri kunzi kudya muchero ikesi chanzi pamwao ada kuzvisimbisa
ndivo vanondipikisa vaye vanondirwisa votumira zvinotyisa ndakuda kuzvizadzikisa zvaikunumura mbiya makabiririra muchireverera mazita angu muchaikunumura mega mega muchireverera nezvinhu zvangu chaikunumura mbiya makabiririra muchireverera zvaisano chaikunumura mbiya makakwidivira mega 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 zvaikunumura mega mega nekuti pamakabata manga muri mega mega igogo nehama dzenyu zvaikunumura mega mega nekuti pamakabata mushonga manga muri mega wani mabva mandisiya ndiri wani usazviuraya nyaya yekuti ndikangogaya aya pandakaenda kwamagaya mwoyo unondibaya kuti inga mwari vanondida wani munzara vanini wani pakufara vanini wani pandinosuwa vanini wani hazvinganake mazuva ose handinganakidze vanhu vese handingadiwe nemunhu wese nyangwe ndavengwa kwese
hamanezvamwari zvese zvimbisa kuti nekuti apa ndaitoti vanondida vachifara kundisekerera zvejuti
zvaikunumura mbiya makabiririra muchireverera mazita angu muchaikunumura mega mega muchireverera nezvinhu zvangu chaikunumura mbiya makabiririra muchireverera zvaisano chaikunumura mbiya makakwidivira mega mega mega
vavati ngatimbomumakisa anodiwa nevanhu ngatimbomusekesa zvinhu zvake tokwanisa kuzvinisa kumuraisa tomugadzirira mosva tomusungisa zvakaipira mushonga unoexpire unobekifaya ziva kuti zvakaipira mushonga unoziteya wega ozviuraya wega
mbiya makakwidivira muchireverera mazita angu muchaikunumura mega mega muchireverera nezvinhu zvangu chaikunumura mbiya makakwidivira muchireverera zvaisano chaikunumura mbiya.
ndaka kwidibira mega 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 chaikulura mega mega
ikaiti
ndakutsanirwa sa utomukira pamaratano ndibatira mweya yezvaitando handichakwanisa kuita gungano zvasauro dzakunge ngano chaikulumura mbiya makakwidibira muchireverera mazita angu mchaikudumura mega mega muchireverera nezvinhu zvangu chaikudumura mbiya makakwidibira muchireverera zvaisando chaikudumura mbiya makakwidibira mega 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 chaikudumura mega mega
Quiero crack entertainment.
Awita.
Sound Yaller.
Gangtary. Gang records.
Na wananem. Barakatolera. Koma changara. Weba sasara. Makatonara. Kasadarara. Basta badara. Na wananem. Na mukoma mo. Zichaita bo. Deva usabo. Dombo imbabo. Bombo nizwabo. Dina cheyamin.
Gideon suit, ne boot, dirty hood. I profess and paparetta. Sako kandi wuna muske wangu nda upeta. Machangara, ariba magic sticky. Dava mchiki, vesendova ita siki. Anko kumbano nditakura ne benzi. Gino tenda tenzi, ne kutika ndicha ita masenzi. Bare fiyo chitungiza saningeru. Mufo mbiziwa kutime sendo kudai. Vano taura singa taure. Vano kwa singa nzgue shire manda time sendo kudai.
Awite.
Makonzo ni chama firita panza zavano chipisa pregona vano chipisa aba bone ni chibrisa likita chikita makata socha ane bagatwa makonzo ni chama firita panza zavano chipisa pregona vano chipisa aba bone ni chibrisa likita chikita makata socha ane bagatwa
the bigger phantom dino musimbisa last generation iko kujuice fort nilengeli la tot spamba tot tot them sure know na go bold them at the fire is a burning down tell them to burn me a girl run this town to the low
money man love can do it love can do it
marika tallara kuma changara meba sasara waka donara kasa darara basa badara na wananem na mukoma mo licha itabo deva utabo dombo imbabo bombo nizwabo
non-stop hit music from Soulja Love on the close-up episode, hoping that you are enjoying the show so far and that you are enjoying your day on Heart Entertainment Radio. So a source told a Harare newspaper that at one point a woman came claiming that she had a child with Soulja Love, and his former wife Bounty Lisa suggested that they stay with the child.
Number one means you're always on top. You're number one radio.
Levels. Tankari, on already.
The request prompted him to get a DNA test, of which the results indicated that the child was not his. That was a song titled Makonzo, translated Rats. And now here is another song titled Ndongo Simu Zamsoro, on the close-up episode. So Soulja Love expressed a keen interest in music. After attending Morfu Primary School, Prospect Primary School, and Lord Marvin High School. After being hospitalized several times, succumbing to sugar diabetes at the age of 7, the experiences allegedly increased his faith in God.
Gani Records.
No.
Here's a song titled Chidamoyo Jala featuring Jimbare. You are locked on the hottest mix show on the hot.
Get folks, it's so the lions, bang with the city,
high school, kana kuchurchi.
Ino sechida moyo, ameka dama party. Shino nzini kira, nicho chiri mama woko kwete chada moyo.
So Ja Love was involved in a car accident in Gweru on the 18th of August 2016, and the musician was traveling with his band to Victoria Falls for a gig in which four people including him were seriously injured and were admitted at the Gweru General Hospital. So the musician was scheduled to perform at Las Vegas in Southerton on Sunday, 21 August, alongside Alec Macheso, musician. A song titled Hobe Huru as we get close to the end of today's episode.
Yeah. kangalisa kuzvinanganisa zvacho zvandakakangalisa vachiti ndinomakisa vaida tidzokere kumashure tive marombe nemahure asi hatingazonyarare nyange vakati musahukure rega nditaure zvananganisatinamboona dai pasina mwari ndisina kumbopona vaitoti adona dai akabatwa korona pamwe ndakarayiwa nevakafa asina chenjetwa namwari kure kwandabva dai pasina kuti mwari vanondida dai ndisipo dai ndakatofa dai pasina kuti mwari vanondida dai aizondiona aizondiona nguva dzakaoma ndokanganisa vakazozvinyanyisa izvo zvakuda kundiurayisa zvekuti mese munoti akange naye uyoatambike naye uyomunhu wese afambike naye uyo saka siyanai naye uyo dai pasina mwari vamwe vakapowa mari vakatengesa ndishamwari handichisina shamwari asinodiwa namwari vamwe ndakarayiwa nevakafa asina chenyetwa namwari kure kwandabva dai pasina kuti mwari vanondida dai ndisipo dai ndakatofa dai pasina kuti mwari vanondida yanaizondiona aizondiona dai pasina kuti mwari vanondida dai ndisipo dai ndakatofa dai pasina kuti mwari vanondida yanaizondiona aizondiona.
You're always on top. You're number one radio.
Bad company.
Bendeza.
Zekutamba sekuseka, solo chingokreka, zichito itika, asindo ziziva kuti njango pepereka, nenyika ndichingo bamba zangu ndichitendereka, asinjata hura kusikira sacheka, haisa ziva kuti namo chandicheka, chupo ati vakawanda vachandibuka, asinguma ndorama ndichibika, nekuti varipo chandichipisa, vai vachandichipisa, vanoti zvandaita zvite, varipo vachati, tomusimbisa, asi vamwe vachangondipikisa, asi chandinoda kuzvijekesa, kuzvichenesa. Nekuti zvimwe zvacho nevanhu zvinovengesa saka ndoda kuti kana ndafa toda mukuziva tapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apandiwo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa tapinda muguva toda mukuziva zambuko riera dziva pana saura pana chanoziva kana ukaona vachiita kukurava unoti aiwa uyo anovava asi ndivo futi vanenge vachikuseka nyangwe mbatya yawakapfeka asi mangwana zvichiitika nguva dzichifamba people are dying soldier love is crying yes we keep on flying and I keep on flying asi chandoziva kuti mwari vachaburitsa chokwadi ichokwadi hapana munhu wenyama anotonga saka mwari ndovanotonga nyange muchida zvenyu kunditonga munondiona kunge ndinopenga ndikataura munoti hapana chinozikanwa saka ndangoti muzive kuti ndini kana ndafa toda mukuziva tapinda muguva zvamaiudzwa aiwa manyepo apandiwo kuti vatumira ma
na mota zago uchifamba pangu uchispina Ewa wachiplana kutokurowa ungepena Endi pese baba kena Waida kungoona zinzago zichitena Asiwe uchinta tena Endi kungoti dino temba na mari Dine faith Jiwa waneli to faith Saka ndiri kumberi kwavo Chiru wachisita ndana mwari Mwari kudenga wanawona Ndachema handa chandoshka sika Nanda Ndahenda Tapinda mkua Chingweza maivuzwa Ayuwa manyepo Apandiyo kuti watumira mamepo Wawengi, wawengi ndati Kanandafa Tapinda mkua Kuona panda isafa Asi mutumbi wangu pa mcha ushafa Mosoba uza kutisa uro igafa Chaingo manwa chingu mesh Mangoma chino magona Mangoma chibaba Apana kudaguzi nini pisa Wange vano ndichi pisa Tanganda kudaguti pisa Pale pano ndichi pisa Ilo chikona chibasa Dicho jangu chibasa Chingu mesh
Bad company
Kanandafa, doda mukoziwa, dapinda mukua, chingweza maivuzwa, aiwa manyepo, apandiwo futi watumira mamepo, wawengi, wawengi ndati, kanandafa, dapinda mukua, doda mukoziwa, chingweza maivuzwa, aiwa manyepo, asindiwo futi, waindi tumira mamepo, mamepo.